Tingati monetary policy yaparurwa na governor we Central Bank Dr. Mangojka pane zvakanaka zvirimo zvakati wandei zvavaedza kudonongedza kuti nyika iende mberi. Tingati nyaya yanga ichinesa kuma companies kunyanya vari kugadzira zvigadzirwa zvichitengesa kunze kwenyika i-export retention. Saka tiri kuona kuti manufacturing sector yanzi inokwanisa kuretain 100% yemari vanenge vatengesa kunze kwenyika, kichireva kuti havachabatirwi 40% Central Bank.
Sei izvi zvakakosha?
Idanho rakanaka iroro rinoita kuti makambani edu akwanise kuita recapitalize nekukwanisa kuwedzera production sinzi tiri kubuda mucovid-19 yanga yakadzimbirira makambani. Zvimwe chetezvo zvaitwa futi zvakare kutourism sector zvinozvikudza vaakukwanisa kuretaina 100%. Vari kuagriculture sector kunyanya kuhorticultural sector vakatengesa zvigadzirwa zvavo kunze kwenyika, foreign currency yese vari kuichengeta. Saka izvozvo governor vagona and vateerera zvichiri kutaura isusu semaeconomist kuti toda kuti makambani aya ange achikwanisa kubatsirikana nekuti vasare nemari yakati wandei paforeign currency. Zvimwe zvekare ndezvekuti zvavagona ndezvekuti vawedzera mari iri kushandiswa nevanhu paecocash tingati mobile payment platforms.
Yawedzerwa nemari yakawanda zvakadi?
Kubva pa$35,000 a week kuenda pa$78,000 a week. Zvinobatsira futi veri zhinji kuti vakwanise kunga vachiwandutsa mashandiro ari kuita sezvo zvinhu zvaakudhura kudai. Vakamaintaina interest rates paanga ari pa60% pamwe 40% midterm facility kuita kuti tikwanise kudzoreredza kutiza kwemarets vana chitora mari ichiita speculation. Saka tichizviongora izvo zvinhu zvakanaka, asi tinoda kuti tiziveka kuti Reserve Bank yeZimbabwe inoshanda ichivhiringidzwa pamwe pacho nemamwe mapazi ehurumende.
Mungatsanangura here ipapo kuti munorevei?
Deno Central Bank zvairi kuita izvi, mapolisi avari kuisa vaipuwa mukana tisingazooni imwe pressure inozobuda ichibva kuna Minister of Agriculture nana Minister of Finance vachibhadhara mari yakawanda ichienda kunosupport agriculture. Agriculture yakakosha, tinoda kuti isupportwe kuita kuti tikwanisa food security, tisatenga zvinhu kunze kwenyika, asi inofanira kushanda through a market yatingati commodity exchange. The current arrangement yekuti hurumende iri kudira mari iyoyo ndiyo ichati zvaitwa navamangutya zvidzika kumashure zvoita ponda mutete.
Zvozokonzera matambudziko akaita sei?
Zvichireva kuti inflation target vanga vakatargeta kusvika 25% kusvika 30% muna December haizowaniki. Tinonga tiri pamusoro peiyoyo nekuti pachadirwa mari kuagriculture, pachadirwa mari kuconstruction, vanhu vachapiwa mari vachaenda pamusika mutema unotenga foreign currency rate yotiza kuita chimbuka mupengo.